vachitaura pamusangano wavaita nevanotengesa vakapwanyirwa zvevakwazvavo nekanzuru yechinhoi munyori wekanzuro iyi vaabel gotora vati vachatevedzera mutongo wedare wekuti kanzuro ivake zvivakwa zvekutengesera zvayakapwanya
chinhu chatsaya kuti tione kuti vanhu vangatanga kuita marepezi rini but tioona muine mapropeti yavo so I think sinnesd propeti yavo vabudisa then vashanda vanokwanisa kuchishanda vakasinivoka zvimwe zvinzoo saka basically we are just complain
asi vagotora vati kanzuro haisi kuvaka zvivakwa zvose zvayakapwanya asi ichavaka chete zvivakwa zvayakanzi nedare repamusoro zvivakwe zvevanhu vatanhatu vakaendesa kanzuro kumatare edzimhosva
the order concerning pana pagazima market fana ndopane order yekukoti saka we are going to renovate the market iyoyo ino
vanhu vakaendesa kanzuro yechinhoi kumatare ndivatafadzwa marimo vaimanuel ngwaru varichard sose vapepukai marega pamwe navadavid shopo mumwe wevatanhatu ava vaimanuel ngwaru vati vakatambira mutongo wedare nemufaro mukuru sezvo hurumende yakanga yaudza makanzura kuti ichenese nzvimbo chete kwete kupwanya zvivakwa
mutongo wekoti tautambira zvakanaka nekuti isusu tatine dambudziko nevanhu vedu vekukanzura tese panenge tautitaurirana navo zvichono zvedu munomu zvanga zviri mupepa rakabva kugavhenmendi nezvavanga vakuitavo pagiraundi kazava zvakatosiyana zvivaifanira kunge vakava munomu vachizotikirimira nekuti gadziri yamunosvika yedu zvakanaka kuti ine zvakanaka asi vakava vachizopwanya kuti mashedhi acho anga aripo iwayo tikashaa kuti kuzova kupwanya manje isusumira vakatumwa kunzi yaite negavhenmendi sezvo chii chinongwa chehurumende
vangwaro vanoti chimwe chakanyanya kuvarwadza ndechekuti vaibhadhara mari yekuti kanzuro ivake zvivakwa zvakanaka zvekutengesera
mari taibhadhara pazuva kwete pamwezi saka vanhu vacho vaiuya vaizokoitavo kanzuro ndovavaiya vachikoreta mari pazuva kana munhu asinawo musi woyo vainenge achitotaura kuti handina kana ainaye achibhadhara asi vanhu vaibhadhara pazuva
kanzura wenzvimbo ine misika yakaputswa neyegadzema muzvari patricia chibaya vati vari kufarira mutongo wedare uyu sezvo ivo vanga vari panguva yakaoma nekuti kune rumwe rutivi sekanzuru vaifanirwa kutevedzera zvainge zviri mutsamba yakabva kugurukota rezvematunhu vajulai moyo kuti vachenese maguta asi panguva imwe cheteyo vachinzwirawo tsitsi vanhu vanorarama nekutengesa vakaputirwa misika yavo
saka nerimwe saidhi henda ivewo mukurwadziwa zvikuru sei nevatengesi nerimwe saidhi ona ndiri pakati sekuti ndiri kukanzuro zvakare kanzuro yakanga ingopiwa iri directive kuti iwanike chipwanya zviripo ichivaka zviri standard saka ndakaonika ndiri munhu anga ari pakati but ndairwadziwa zvikuru nevatengesi nekuti ndainzwisisa situation yavo
vagotora vagurisa kuti kanzuro ichavaka nzvimbo itsva inotengesera vanhu vanosvika 50 vaitengesa pamusika wegadzema
saka it means everyone else ane achingobenefita in that process
mutauri wesangano remagweta ari kumirira vakaputsirwa zvivakwa zvavo ava rezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vati vanotengesa munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuuya kumahofisi avo vachida rubatsiro rwekumiririrwa mumatare
hongu kutaura kuno tine maresident association kana kuti vagari kunzvimbo dzakati wandei vanosanganisira uyo vanoshanda vakazvimirira vanavamaisoma trade gavmaneda watura zvichemo kuzimbabwe lawyers for human rights tirondakanangana nenyaya yepadhuze kukaroi ndine vachemachema vagari kukaroi vanozvishandirawo vachema kuti vakapihwa magwaro kana kutamba nekaroi city council iri kuti ida kutanga kuputa pavanoshandira saka magweta yadu vanamukoma saizi vanenge vari kumhanyamhanya pazuva renhasi tofunga vanenge vatoita matsamba kuhaikoti vachida kumisa kuputswa
makanzuro akawanda munyika ari kuputsa zvivakwa zvaanoti zvakavakwa zvisiri pamutemo asi vanotengesa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose vari kupikisa mumatare zviri kuitwa nemakanzuro avo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.